Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 3 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose kucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Zvikoro zvovhurwa nhasi vamwe varayiridzi vachiramwa mabasa. Asi hurumende inoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Nyanzvi dzezvoupfumi dzoziya kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation mumwedzi wakubvumbi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nenyika dzepasi rose kucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day, hurumende ichiti iri kuwandudza zvinhu asi vatori venhau vachiti pane zvakawanda zviri kuda kuitwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kumhemberero dzeWorld Press Freedom Day dzange dzakarongwa nesangano reUNESCO kuBulawayo, mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza vati hurumende iri kuvandudza mutemo weBroadcasting Services Act kuti nevhenyuro dzematunhu dzikwanise kutsvaga mari kubva kumakambani ekunze neemuno.
Pari zvino tiri kuda kugadzirisa mutemo weBroadcasting Services Act kuti tione kuti vekune dzimwe nyika vangauya here muZimbabwe muno kuti vazoisa mari dzavo kumubroadcasting kana kuti mumedia sector. Tiri pane izvozvo futi minister vakaona kuti vacommunity radio station haasi kukwanisa kuti angazvimirira ega. Saka ipapo vakati vanoda kuti mutemo ugadziriswe kuitira kuti vabvumidzwe kuti vangatsvaga atingati muchirungu advertising nokupuwa futi mari kune vana vedu vemuZimbabwe vari kunyika dzekunze dzatinoti kudhayaso.
Vaparadza vanoti hurumende ichavandudzawo mimwe mitemo kurerutsira vatori venhau, asi masangano evatori venhau anoti vachiri kushanda vari parumananzombe muZimbabwe. Masangano aya ati vatori venhau vachiri kushungurudzwa munyika, uye zvakakosha kuti vabvumidzwe kushanda pasina kushungurudzwa, vachiti izvi zvinoita kuti veruzhinji vawane ruzivo rwakakosha pakurarama kwavo. Mutauri wesangano reYoung Journalists Association vaLeopold Munende vaudza Studio 7 kuti nhasi zuva rekuti vangadai vachipembera, asi izvi hazvisi kuitika nekuti vari kushungurudzwa.
Saka tiri kuti zuva ranhasi harisi rekupembera, rinongoramba riri zuva rekungochema gore negore. Takamirirawo zuva rekuti richange rava zuva rekuti tiita kupembera kuti tagona chakadai takaita chakadai. Uyezve tichienderera mberi tozotarira muno muZimbabwe vatapi venhau ndevamwe vanohora mari shoma shoma zvekuti nhasi izuva rekuti tive tichirangarira kuti vakomana nevasikana vari kutipa nhau zuva nezuva, zviri kuitika munyika zuva nezuva. Navo vari kutotamburawo, vari kutotambudzwawo, uye upenyu hwavo hunofanira kubatsirika kuti uite sei huve nani.
Mutungamiri wesangano rinomira vatori venhau vanoshanda vakazvimirira, reNational Association of Freelance Journalists Amaili Net Manzini, vaudza Studio 7 kuti nhasi izuva rekuti vaongorore kuti mashandiro avo akamira sei, uye vati hazvifadzi kuti nyika yakatodzika mutemo unovashungurudza zvikuru sei pamadandemutande.
Mutemo inenge ichiunzweko nokunana Patriotic Bill, kunana PVO Bill, zvino zvichati afekta pakushanda. Ndozvinhu zvatiri kuda kubva kuti tizvinge zvichigadziriswa asi chinhu chikuru tiri kuti dei hurumende yataurawo nemapurisa majournalisti asasungwewo kungosungirwawo zvinhu zvisina basa vachisungwa ivo vachiita basa ravo.
WeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vati kunyange hazvo kushungurudzwa kwevatori venhau kwakadzikira mugore rapfuura kana zvichienzaniswa nemamwe makore apfuura, hurumende nevemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kusiyana nekushungurudza vatori venhau zvikuru sei apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023.
Tinoda kuramba tichiudza avo vematongerwo enyika kuti vakoshese vatori venhau mukuita kwavo basa vasingavashungurudzi kana kuvambunyikidza, nekuti munguva zhinji takaona vatori venhau panguva iyoyo vachikanganiswa zvakanyanya. Tazodazve kuramba tichirangaridza hurumende yedu kuti ikwanise kumhanya nemitemo yakafanana neMedia Practitioners Bill kuti igadzirwe zvakanaka igova mitemo inokwanisa kuti tive nekushanda pakati pevatori venhau nehurumende yatingati co-regulation.
Vatenda hurumende nekupasa mitemo yakaita seFreedom of Information Act nekupa maresinesi kunepfenyuro dzemunharaunda kana kuti macommunity radio stations.
Nyaya yepress freedom haisi nyaya diki, inyaya inotibatsira senyika kuti tikwanise kuva nekusangana nekuwana mashoko anobva kuvatori venhau nenguva, uye vagari vedu vanhu vari mumatunhu akasiyana-siyana mumaruzevha mumadhorobheni vakwanise kuva neinfomation nenguva yakafanira vagokwanisa kuva nekuziva kuti vangaita zvipi kana kumeka madecisions zvichibudikidza nezvavanenge vaverenga zvinobudiswa nevatori venhau.
Mukurano nezvezvirongwa panepfenyuro yevemuganga FM yekuchipinge iyo yakapiwa resinesi gore rapfuura vaowenziwayo vati kunyange hazvo vakapiwa resinesi, hurumende inofanira kubvisa mitemo inokanganisa kufambiswa kwemashoko yakaita seCyber and Data Protection Act.
Saka taka tasadingindira regore rekuti journalism under digital siege kudai kwaita kuti patinoshandisa madigital platforms nekuti tautasa kuti programming yakuendanawo netechnology. Saka takazvitarisa izvozvo kuti tinoda freedom yekuti tikwanise kuitawo basa redu sevanhu vanenge vachishambadza zvinoitika munharaunda uyezve tichiburitsa zvinoitika uyezve mashoko achitendera munharaunda.
Sangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations rati hurumende inofanira kuona kuti vatori venhau vachengetedzwa zvikuru sei panguva dzesarudzo, uyevo hurumende haifaniri kupindira pamashandire enepfenyuro dzematunhu. Zakras yatiwo mutemo weBroadcasting Services Act uyo unorambidza kuti vekunze vasime mari mumakambani kutepfenyura unofanira kuvandudzwa. Zuva reWorld Press Freedom Day rakatanga kucherechedzwa muna 1993 senzira yekurangaridza dzihurumende pasi rese kuti dziremekedze kodzero dzevatapi venhau pamwe nekufambiswa kwemashoko pasina kuvhiringidzwa. United Nations inoti dingindira regore rino rekuti journalism under digital siege rinoratidza kuti madande mutande kana kuti internet zvave kushandiswa kupinza vatori venhau nebasa ravo munjodzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvavhurwa nhasi paine tarisiro yekuti vana vachakwanisa kudzidza zvakanaka sezvo huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kudzikira. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana Ndoro.
Zvikoro zvavhurwa zvakanaka chaizvo zuva ranhasi kubva pakatanga COVID-19 asati zvambovhurwa zvakanyatsochena machenera zvakaita semavhuriro azvaita nhasi. Vana vanga vari kuzvikoro vakawanda uye nevadzidzisi vanga variko nevarairidzi papachingoonekwo pano neapo, vabereki vanenge vachimhanya chipatapata vachida kubhadhara maschool fees. Asi zvese zvakanyatsokurongeka uye kudzivirira kweutachiwana hwecovid-19 igaro ziva zvaakutongozikanwa pamagedhi pose. Pane masanitizer, kupane social distancing, vana vanenge vakapfeka maface mask. Saka zvinodadisa.
Saka muri kutarisira kuti kotoro ino hamuwane matambudziko ekuti zvikoro zvinombovharwa chirwere chaaputika?
Tiri kutarisira izvozvo. Hatingarambi zvedu kuti kuda denda recovid ringangopinda pano neapo. pane chimwe chikoro nechimwe, asi kubva temi yakadopera tikana tatokwanisa kuribata denda iroro rekuti varisingachasvike kuzvuru. Takaribata riri kumazana zana ikokoko, asi izvizvi tiri kuda kutoti ritodzika kana kutoshayikwa muzvikoro medu.
Muri kufarawo here neuwandu hwevana vakabayiwa nhomba yecovid-19?
Tiri kunzwa manyukunyuku nenyaya yevana ivava vakabayiwa. Zvinotifadza zvikuru vana ivava vane makore 12 vese, vazhinji vacho vabereki vacho vakavabvumidza kuti vabayiwe. Saka tinokurudzira vabereki vanga vasati vabvumidza vana vavo kuti vabayiwe vaccine jabiri recovid-19 vavabvumidze, nekuti hurumende takabatana nebazi rezveutano nebazi reprimary nesecondary yedu kutange kuchiitwa vaccination muzvikoro vhiki rino nerinotevera.
Tichitarisawo rimwe dambudziko, vamwe vana nevarayiridzi vanenge vari kuti vari kusangana nedambudziko rezvekufambisa kuenda kuzvikoro. Zvingagadziriswe sei ipapapa? Mabhazi anenge ari kuita mashoma.
Nyaya yemabhazi tinobatana sehurumende nevebazi rezvekufambisa rezvemotokari, iyo mazupo vanenge vachibatsirawo vana vanenge vachienda kuzvikoro. Asi chikurukuru tinowandokurudzira zvedu kuti vana ngavadzidze mudhuze nekwavanogara. Hatitarisire kuti mwana anofanirwa kufamba 3 kana 5 kilometers kuenda kuchikoro chake, tofanirwa kunge chiri chemudhuze munharaunda maanogara.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Vobet Masaraure, avati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro.
Nyaya yekuzvikoro yaitwa musango nehurumende yakundikana kuti varayiridzi vange vaine zveuviri inoitakuti vadzoke. Varayiridzi vari kutambura vatadza kudzoka kumabasa vazhinji, vana vechikoro vari kutadzawo kusvika muzvikoro nenyaya yekutoshaya mari yemafizi nekushaya transport chaiyo. Tine vana vamwe vangoswera zuva rese vakabirira transport vachishaya. Varayiridzi vamwe vakada kutofambawo kuenda kumabasa vashaya chekufambisa vakatidzokera kumba. Hakuna kudzidzwa kwaitwa muzvikoro zvose nhasi, tichange tichiona kuti panovhurwa zuva mangwana zvinezvapapa.
Mambo otaura here nehurumende nezvematambudziko amuri kutauraya vamasarauri?
Vamwe matambudziko aya vanga tatagara takavazivisa. Munoona takaita tsvakurudzo netakaburisa ripoti ine mafaindingo edu ezvataiitaika zvichiziva kuti zvichatoitika kare. Vataita tatsvabowa zupo kuti vanhu vanomira moda 2 hours kuti vakwire kuse zvikoro zvisati zvavhurwa. Tichitarisa vabereki vataiindaziwa takakwanisa kutaura nevabereki vanokwana 7200 nyika yese. Tikakwanisa kutaura nematicha awo ane chitsama chinosvika 14400 taindaziwawo. Tichitaura nevana vechikoro chaivo tichiindaziwa vanhu vezupo chaivo. Saka zvinhu izvi hatakazviudza hurumende isati zvaitika. Taitotarisa kuti vachaita action kudzova machallenges yaasati aita. Manje varamba vakanyarara, hapana chavati vaita. Tikamudzika kuti ramba richikura.
Ko, panyaya dzemihoro apa muri kutaurirana kuti kudii nehurumende, uye vangani varayiridzi vamungati varamwa mabasa nasi?
Hurumende iri kuramba ichiisa zvitandamudzo panyaya yekumuhoro yedu. Varayiridzi vese muZimbabwe hapana ari kudzidzisa. Vatiri kuti vara vatadza kusvika kubasa, vanhu vanenge vachishingirira kunonyora pasi kuti ndiripowo kuti vasadzinge mabasa zvekushishidzirwa nehurumende ichiita. Nyika yese hakuna munhu amurayiridzi ari kudzidzisa. Varayiridzi vese vari havasa basa ravari kubata, vakamirira mari yavo. Saka chavari kungoita chete kutonyoresa kuti tauya, ndokunge vabudirira kusvika pachikoro. Asi kana vanyoresa havasi kuzopinda muclassroom.
Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reATUZ Vobet Masaraure vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mukuru wesangano runoona nezvebudiriro muzvikoro reNational Association of School Development Committees and Associations vabhani manokore.
Zvikoro zvavhurwa nhasi semamiriro akaita gadziriro. Vadzidzi vakuru vedu nemaestc zvedaro vakaita gadziriro, asi dambudziko hombe ratikuona takatina ndeyekuti vabereki vanga vakaomerwa kuda nenhau yemaschool fees. Saka tirikukurudzira chose kuti masituations akadaro vabereki ngavagare pasi nemahedzi vaite maapiri.
Hadzina kunyanyokwidzwa here mari idzi, nekuti kavamwe vari kuchema chema kuti mari dzemihoro hadzisati dzawedzerwa, zvakamira
sei? Semamiro akaitwa yakaita zvinoiko zvino, mari hadzina kuzvinhu zvinhu dzandanzwa. Kuti dzakwira zvekubatira kukurisa zvikoro zvizhinji zvisati zvava zvichiri pasi vachikugadzira kuita mabhajeti avo vamwe vamoiziye vanga vasati vaita vachikugadzira kuita mabhajeti avo kuti vaende kuti hanzirapo uyezve tine dzimwe situation yatinayo bhesi yekuti mafom 5 edu vaakutanga zvikoro kazhinji kazhinjiana vana vefom 5 vaakupiri asizvo anenge akatikwirirei nekuda kwekuti mwana anenge achitanga chimwe chidano nekukura panevhu iyoyo zvinenge zvakati wandei saka ikoko ndomunenge uchinoti matambudziko ekuti mwana yacho inenge yakatikwirirei hongu itiizvozivisa kuti mwari adzina kunge dzakakwirirawo asi ndozvinoei ndo yatinoda ndoiza kuti tikongera mberi tifamba mai kana pasina iyoyo zvimwe vamwe vashandi vanobhadharwawo ipapo pandezvi ipapo zvimwe zvatinenge tichishandisa kuti zvingaite kuti nevana ifambe sema zvadirao.
Mukuru wesangano rinomirira vabereki reNational Association of School Development Committees and Associations vabani Manokore vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Dzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti riri kuronga kuratidzira zvakasimba richivharisa zvikoro zvose zvepamusoro senzira yekumanikidza hurumende kutaura navo nenyaya yekuwedzerwa kwemari yechikoro. ZINASU inoti iri kuzoita izvi nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Asi vachitaura kudare reparamende gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaamoni Murwira vakati pachishandiswa chero chikero chedhora rekuamerica mari iyi haina kuwedzerwa kubva muna 2014. Mukuzeya nezvenyaya iyi Ivanzi Zininga westudio 7 abata mutauriri wesangano reZINASU vaLenon Mazuru kuti tinzwe zvizhinji.
Kubva gore richitanga takazama napose kunge tichikumbira hurumende yedu kuti igare nesipasi tikurukure nekugadzirisa zvimwe zvaine zviri kunetsa mukati mezvedzidzo nemunyika yose. Tikatumira tsamba nhatu kuburikidza nehofisi yavamurwira asi pari zvino nanhasi hapana chatichaitwa. Pari zvino nanhasi hatisati tapindurwa.
Matanho amave kutora imi savadzidzi ndeapi nekunonoka kupindurwa kana kusapindurwa kwamakaita uku?
Zvino seZimbabwe National Students Union takaenda kuvadzidzi veZimbabwe, tikaendawo zvakare kuvadzidzisi nevashandi vose vari muZimbabwe. Zvino kwazvo vadzidzi kunyanya ndivo vakati pange pachitorwa migwaro mushure mekunge hurumende yaramba yaregedza kuteerera zvatainge taita mutsamba medu. Zvino pamunoona tataura isusu kuti kubva musi wa9 chivabvu musi wemuvhuro vadzidzi vose tichange tichivhara nzvimbo dzese dzekudzidzira dzinova mayunivhesiti nemakoreji. Asi hatichigumira ipapo, tiri kutaura izvi zvakare kuti vashandi vose nevabereki izvo zvateerera mushure mekunge hurumende yaramba ichikwidza mari yezvidzidzo.
Muri kutaura here imi muchiti nyika yose pese pane chinonzi yunivhesiti pane chinonzi koreji pese muri kuti ngapavharwe?
Ndizvozvo chaizvo, nyika yose kwese kune yunivhesiti nekoreji, kwese kune koreji zvikuti zvoni kwese kuchavharwa musi wa9. Hakuna kuchavhurwa kusvikira hurumende yaadhiresa yataura nesu sevadzidzi senyika.
Munoona zvichiitika here izvi kuti hurumende ichangotarisa muchivhara mayunivhesiti nemakoreji?
Sekudzira kwenyu, hurumende yedu iyi hurumende inowanzochanyirira kodzero dzeveruzhinji muno munyika. Asi isu sevadzidzi tazvipira kutungamirira izvi, sezvandambotaura kuti izvi hazvisi zvevadzidzi chete. Muchaona kuti vashandi vose vachange vanesu, vabereki vachange vanesu, zvikana tofamba zvakanaka, even vana chaivo vari mumasekondari vakajoinawo chinangwa ichi nekuti zviri kukanganisawo kuti dzidzo dzavo muri kuiswawo mari dzisina kunaka dziri kukwanisika.
Ava vanga vari mutauriri weZinasu vaLennon Mazuru vachitaura paRunare kuHarare naIvan Zininga weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vari kushanyira Nigeria kekutanga. VaGuterres vanga vari mudunhu reBono. Nigeria yava nemakore akawanda ichiedza kurwisa vanopfurikidza mwero mudunhu iri vanosanganisira veBoko Haram neIslamic State. VaGuterres vari kushanyira nyika dzakakanganiswa nevanopfurikidza mwero vachitaurawo nezvematambudziko akonzerwa nekurwiswa kweUkraine neRussia. Meya veguta reMariupol muUkraine vaVadim Voichenko vanoti vanhu vanodarika zviuru gumi vachiri pakambani yeZovostal Iron and Steelworks chinova chitsuwa chasara chega kutorwa neRussia. Pane mauto zviuru zviviri vari panzvimbo iyi. Ukraine inoti vanhuwo zvavo ndo vari kubvumiswa kubuda uye iri kuita hurukuro neRussia kuti mauto ayo anunurwe. Vakuru vanoti sadza uri tamburira hapana angaridya akatambarara. Izvi ndizvo zvinonzi zviri kuitwa nevashandi vakawanda munyika zvekushanda zvisina zororo kuti vawane musuwa wesadza patafura. Asika vamwe ndo vanoti sadza rinofamba ndo rine muriwo. Zvino mhuri dzakawanda dzinonzi pari zvino dziri kungotemura nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvizhinji munyika. Zimstat yakazivisa svondo rapera kuti inflation kana kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kwepamwedzi mumwedzi wapera wakubvumbi kwakasvika pazvikamu gumi nezvishanu zvine zviga zvishanu kubva muzana kana kuti 15.5% kubva pazvikamu zvitanhatu nezviga zvitatu kubva muzana 6.3% mumwedzi wakurume. Inflation yepagore mumwedzi wakubvumbi inonzi yakakwirawo zvakanyanya kuenda pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu zvine zviga zvina kubva muzana kana kuti 96.4% ichibva pazvikamu makumi manomwe nezviviri zvine zviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 72.7% mumwedzi wakurume. Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti veruzhinji munyika vave kunzwa kurwadza kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu zvekuti vari kutadza kuzvinzwisisa kuti ichokwadi here chiri kuitika.
Endo vanhu munyika umu vari kuzvinzwa kurwadza kwatiri kuita kuti mitengo makwirira aita yava kutema zvisingaiti, mari haisi kukwana. Saka vanhu havasi kubhilivha chokwadi kuti inflation figure yeZimbabwe ndeyechokwadi here. Ini tichitaura mavhiki kumashuroko ndofunga tikuziva kuti takati patisvika muna June inflation inonge yapfuura 100%.
Mukuru wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti inflation yemunyika iri kuwedzerwa kumhanya nehondo iri pakati peRussia neUkraine sezvo Zimbabwe sedzimwe nyika dzakawanda ichitengawo zvimwe zvezvinhu zvakakosha kubva kunyika mbiri idzi. VaMutashu vanoti zvimwe zvakanyanya kukwira mutengo mafuta ekubikisa pamwe nehupfu.
Kumhanya kuri kuita exchange rate yepamusika mutema iyo inonzi parallel market exchange rate. Ayo ndo atingati ndo madingindira uyewo kubidukidza nekushomeka kana kunetsekana kwekufamba kwezvinhu pasi rose kwakonzerwa nehondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine. Sekuziva kwamungaita gorosi rakawanda nemafuta ecrude oil akati wande anga achifamba kubva kunyika mbiri idzi. Saka naizvozvo tiri kuona kuti zvabatawo kuterama kwemitengo pasi rose kunyanyanyanya takanangana nenyika dziri kuAfrica, Zimbabwe nedzimwe dzakapoteredza.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanotiwo kukwira kwemitengo yezvinhu kunogona kukonzerwawo zvakare nekuwanda kwemari inenge ichitenderera munyika asi zvigadzirwa zviri zvishoma.
ma factors kana kuti zvinhu zvinoita kuti mitengo yezvinhu inge ichikwira zvazvo zvinozozikanwa zvinhu zvakaita sekukwira kwemoney supply munyika money supply yakakwira production isiri kukwira zvinoenderana zvinoita kuti muwe neexcess demand muekonomy zvoita kuti mitengo yezvinhu ikwire maexchange rate developments anoafektawo mitengo yezvinhu.
Saka dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu iri ringagadziriswa sei? Vachitambara vanoti panofanirwa kuonekwa kuti mitengo yezvinhu munyika yagadzikana yarega kuramba ichingokwira sezvairi kuita iye zvino.
Zvinofanira kunge chichigadziriswa kuona kuti munyika mawane yatinoti macroeconomic stability yekuti zvinhu hazvisi kuramba zvichingokwira semakwiriro azviri kuita nekuti kukwira kwezvinhu kunoderedza simba remari. Uzvorova kuti vanhu vanenge vakuda mari yakawanda kuti vange vachitenga zvinhu zvavange vachimbotenga nemari shoma. Saka I think dambudziko rinofanira kugadziriswa idambudziko retinoti mueconomics chronic high inflation.
Kunze kwekunge zvinhu zvakwanisa kugadzikana sezviri kukurudzirwa nenyanzvi dzezveupfumidzi pamwe nevemabhizimusi, chirevo chekuti chaitemura chave kuseva chicharamba chiri chiroto kumhuri dzakawanda uye vashandi vacharamba vachitamburira sadza sezvo risingadyiwi neakatambarara.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Chirongwa The Connection na 8 PM chatinotaura nevechidiki. Nhasi tiri kutarisa nyaya yezuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day riri kucherechedzwa pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Zvikoro zvovhurwa nhasi, vamwe varayiridzi vachiramwa mabasa. Nyanzvi dzezveupfumi dzazeya kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation mumwedzi wakubvumbi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zizobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 3 Nkwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
by allowing investment even from foreigners, now we are going to amend broadcasting service act to allow foreigners to hold 40% in our local industry. So that's way of sustaining.
Uhulumende uthi usethukulula izibopho zokuncediswa kwemisakazo yezabelo ngemali yokuqhuba lomsebenzi.
Ukuvulwa kwezikolo namhla kithi kusiphe ukuthaba okukhulu, ngoba bese singasakwazi ukuthi kuza kuye kulunge nxa izikolo zivulwa. Ababalisi bawe ngabonakala amagedi evaliwe. Namuhla kathesi bekulomehluko, ababalisi bebekhona abantwana basala esikolo ngesikhathi baze batshayisa ngesikhathi esifaneleyo.
Izikolo zivuliwe namhlanje, iningi lijabulela ukuthi zivulwe ngesikhathi esasihleliwe. Abamabhizimusi athiyeneyo koBulawayo bathi ibhizimusi belithe xaxa kumaviki amabili adluleyo ngenxa yomkhosi wokunanza ilanga likazibuse lombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi usethukulula izibopho zokuncediswa kwemisakazo yezabelo ngemali yokuqhuba umsebenzi. Lokhu kuphume emkhosini wokunanza umsebenzi wentatheli zindaba emhlabeni jikelele ngelanga eleWorld Press Freedom Day owenzelwe koBulawayo eNational University of Science and Technology iNUST. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umphathintambo wezowethulwa kwezemibiko umnumzana Kindness Paradza ekhuluma emkhosini walamuhla koBulawayo uchaze ukuba baphakathi kokuguqula umthetho ozakwenza ukuba osomabhizimusi bakwamanye amazwe benelise ukuzotshala imali kumankampani emisakazo eZimbabwe ngesilinganiso songamachumi amane ekhulwini i-40%.
I said it in 2003, let's allow this industry to grow by allowing investment even from foreigners. Now we are going to amend broadcasting services act to allow foreigners to hold 40% in our local industry.
Umsekeli kamphathintambo obona ngezebulenjini umnumzana Dingimuzi Phuthi uthi kuqakathekile ukuba intatheli zindaba zisebenze zikhululekile.
Ilanga leli lisivule amehlo endabeni eziningi kakhulu. Lililanga lokunanza ukuqakatheka kokuhlonipha inkululeko emsebenzini wokuba zintatheli zindaba. Ngithande kakhulu ukumanyana phakathi komsebenzi wokuba zintatheli zindaba lokusetshenziswa kwemitshina yalezi nsuku. Sikhangela kakhulu ukuthi imitshina yakulezi nsuku yenqabela njani ukusebenza kuhle kwentatheli zindaba emsebenzini wazo. Kumbe njalo kuyini okungaziwa izintatheli zindaba ukwenzela ukuthi bengabi sengozini esiphathelane lokusetshenziswa kwemitshina yalezi nsuku.
Umbalisi wekolitshi leNational University of Science and Technology uDokotela Mphathisi Ndlovu uchasisa ngokuqakatheka kwelanga lalamhlanje.
Siyajabula, siyakhumbula umsebenzi omuhle oyenziwa ngamajournalist ngelanga abayikuthi yiWorld Press Freedom Day. Namuhla ilanga liqakathekile kakhulu, sinanzelele ukuthi kuningi okwenzakalayo, kuningi oku-affecta ama-journalists okwenza ukuthi umsebenzi wabo uqhubekele phambili. Namhlanje siyakhumbula umsebenzi abawenzayo, sinanzelela ukuthi ama-journalists alo msebenzi omkhulu amele bewenze ukuze kube le-democracy elizweni.
Umnumzana Nqaba Machazi obona ngokuhlelwa kwenhlelo eMedia Institute of Southern Africa ukhala ngodubo lwezinga lokubaqotho kwezindaba lolwazi olwethulwa eZimbabwe.
Lonyaka esikubonayo ukuthi uhulumende weZimbabwe othembisa okuningi
ukuthi Press Freedom ezalunga uyalungisa kodwa ngathi sigqede ukubona i-report ye-Reporters Without Borders etshengisela ukuthi iZimbabwe iyehlile ibingunumber 130 singunumber 137 kutshengisela ukuthi kuningi sibili okumele sikwenze ukuthi sifike kusigaba sokuthi sokule Press Freedom eZimbabwe sokulokukhululeka kwentatheli zindaba. Siyabona uhulumende uyabe khuluma ngokuthi kule mthetho emitsha njenge-Freedom of Information kule Zimbabwe Media Practitioners Bill abakhuluma ngayo kodwa imithetho le nxa ingafakwanga kuhle ukuthi isebenzele abantu isebenzele intatheli zindaba siyaqhubeka siyaphansi njengentatheli zindaba zeZimbabwe.
Unkosazana Siphathisiwe Ndlovu owenza izifundo ze-masters ekolitshini le-NUST kwezokukhutshwa kwembiko upha umbono wakhe ngelanga lanamhlanje.
I-World Press Freedom Day iqakathekile kakhulu and i-theme yalonyaka iqakathekile sanxa sesikhanyela ukuthi uzulu wonke nje kakhulu njengeZimbabwe sihlangana le surveillance eningi kakhulu kungabe ku-social media kungabe ku-traditional media kungabe kungayo. So ukuthi sibe le-theme ekhuluma ngendaba enjalo abantu abahlangana layo each and every day kuqakathekile sibili.
Usuku olo-World Press Freedom Day lwaqala ukunanzwa ngomnyaka ka-1993 ngemva kwenkuthazo yenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations emizameni yokukhumbuza ohulumende bamazwe womhlaba ukuthi bahloniphe amalungelo entatheli zindaba ukuze zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa okukhokhelela ekuthini uZulu afinyelele ulwazi lemibiko eqakathekileyo ngesikhathi. Lonyaka ilanga le-World Press Freedom Day linazwa emhlabeni jikelele phansi kwendikimba ethi Journalism Under Digital Siege eveza ubunzima obubhekane lentatheli zindaba ngenxa yokwethulwa kweminye imibiko engasiqiniso ebulenjini be-inthanethi lasenkundleni zokuxhumana ezebulenjini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje intatheli zindaba eyayisebenzela inkampani yezindaba eziyana uSharon Njobo uthi wathiya lumsebenzi ngenxa yokwethuselwa iziphathamandla zikahulumende. UNjobo wasuka eZimbabwe ngomnyaka ka-2000 elubhekise kwelemelika lemuli yakhe. Okwamanje usebenzela inhlanganiso ebona ngokuthuthukisa uZulu eCanada. UNjobo ulekhasi labesifazana inkundleni ye-Facebook. Asimzweni kungqoqo ayiqhube lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekhuluma ngabhekana lakho eZimbabwe ngesikhathi eyintatheli zindaba.
Ekhaya okwakukhathaza kakhulu nxa usebenza ongumthatheli wendaba bekuyukuthi esikhathini esiningi uhulumende kasebenziselani kuhle kakhulu labantu abaziyintatheli zindaba. Uhulumende uyabe efisa ukuthi intatheli zindaba balethe imbiko ebenza bakhangeleke bengabantu abenza okuhle ngazo zonke izikhathi, but siyazi empilweni ukuthi kukhona lapha esehluleka khona, lo hulumende kukhona lapha ehluleka khona. So ngithola ukuthi nxa ukukhuluma ngendaba ezitshengisa lapho uhulumende ehluleka khona, kuba lokungazwanani phakathi kwahulumende lentatheli zindaba, bese kusiba lokuhlukuluzwa okuthize kwentatheli zindaba ngohulumende.
Wena wabhekani nxa sikhuluma ngakhonokho?
Ngangikhaphe umongameli welizwe ngesikhathi lesikwaku nguRobert Mugabe esiyadinga uncedo elizweni elithiwa yiKuwait ukuthi sithole ipetrol. Siyazi ukuba nepetrol ibehlupha kangamani eZimbabwe. Ngokusweleka kwenhlanhla asisatholanga usizo esasiye ludinga. Ngase ngibhala udaba njengoba lunjalo ngokuluzwisisa kwami lokunanzelela kwami. Uhulumende kasathabanga ngakho khona lokho. Ngase ngithole ukuthi indaba yakhona yayisilokhu ikhulunywa kokuphela, sengikhahlanyezwa. Ngase ngicina ngibona ukuthi ngcono ngithiye umsebenzi. Ngase ngisiyangena-ke kuma-NGO and then ngase ngithutha-ke ngayahlala e-America.
Singathi-ke intatheli zindaba kwele Zimbabwe zikhululeke kanganani?
Akula kukhululeka abalakho ngalesi sikhathi, ngoba lanxa uhulumende sowatshintsha ingqondo lenhloso kahulumende ilokhe ifana ukuthi bafuna ukuba intatheli izindaba zibhale okuhle kuphela, but njengoba ngitshilo ngaphambilini akula umuntu ongenza okuhle ngazo zonke izikhathi. So laba ababhala betshengisa lapho uhulumende ehluleka khona, ngithola ubana lokho bekhahlanyezwa nguhulumende.
Ye, masi sikhangela njalo ubona ngazani wena ngokusebenza kwakho khathesi singathi lokhu ku-journalism lokhu yintatheli izindaba kumbe susebenza okunye, njalo akusitshele khona ukuthi okusebenzayo ubona kunjani nxa ukuthi kungethulwa kwele Zimbabwe kambe kuyahambelana nakhonokho
engikwenzayo khathesi. Ngiku-social media, ngile Facebook page ethiwa yi-263 True North, lapho esihlangana khona njengabomama. Engikwenzayo ngiyadinga i-information engiyabe ngibona ukuthi omama bayayidinga, information efana leze settlement okwe-immigration, okomnotho welizwe. Njengabantu abahambileyo silapha eCanada kodwa esikhathini esiningi inhliziyo isekhaya, so ngiyazama ukubalethela indaba ezivela ekhaya ukubana babekwazi ukuthi ekhaya okutshintshayo kuyini, njalo umumo wezokubusa kwelizwe, ezombangazwe zihamba njani, lezomnotho welizwe. Ngingathi lokho engikwenzayo kufana lokuthi lokho engiyintathela izindaba, ngoba ngiyabe ngihlala ngivula amehlo ngikhangela ukuthi ongabuya azokhuluma labo mama ngetopic leyi mubani, abanike information kwenzela ukuthi omama labo ngithanda ukuthi bahlale bekwazi ipolitics zalapha esihlezi khona eCanada lepolitics zeZimbabwe, ngoba imihla ngemihla kumele babe bethatha ama-decisions ngempilo zabo lokuphathisa ekhaya besebenzisa yona lay information. So engingakutsho ukuthi i-Facebook page le ifana lokuthi iliphephandaba lethu njengabomama abazalwe eZimbabwe kodwa asebehlele lapha eCanada.
Singathi-ke ungabacebisani abalokhu bethapha indaba eZimbabwe njalo lohulumende?
Abazintethele indaba abasele ekhaya engingabacebisa khona yokuthi bangabambeleli kakhulu ekuthini i-story or indaba abafuna umphakathi azazi kumele zikhutshwe kuphela ku-TV, ku-radio kumbe kuphephandaba. Engingabacebisa khona yokuthi badingisise ulwazi olujulileyo ukuthi bangasebenzisa njani i-social media. And then kuhulumende ngingagcizelela ukuthi kuqakathekile njengohulumende ukuthi basebenzelane ndawonye lentatheli izindaba.
USharon Njobo wayeyintatheli izindaba yeZimbabwe Inter-Africa News Agency iZiana, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseToronto kwele Canada. Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethwelela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Izikolo zivuliwe lamhlanje phakathi kobunzima bokukhuphuka kwendleko yezikolo, kodwa inengi lijabulele ukuthi izikolo zivulwe ngesikhathi esasihleliwe. Lanxa kunjalo, abathengisa ezitaladeni bayajabula ngoba abazali bagijimela ukuthenga kibo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukuvulwa kwezikolo kuthiye abazali abaningi bekhala ngokuthi intengo yezinto ezimqoka ikonge kakhulu ababengakukhangelelanga, kodwa bejabulisa ukuthi zivuliwe kungela nkinga ebesezivame ukuba khona ngalesi sikhathi. Unkosikazi Sanele Mathuthu, omunye wabazali, uthi ukuvulwa kwezikolo lokhu kube lomehluko kibo ngemva kwesikhathi eside.
Ukuvulwa kwezikolo namhla kithi kusiphe ukuthaba okukhulu, ngoba bese singasakwazi ukuthi kuzabuye kulunge nxa izikolo zivulwa
ababalisi bawengabonakali amagedi evaliwe namuhla khathezi bekulomehluko ababalisi bebekhona abantwana basala esikolo ngesikhathi baze batshayisa ngesikhathi esifaneleyo.
Unkosikazi Shina Ncube ongumzali yena ukhala ngokuthi izinto ezifunekayo nxa abantwana bebuyela ezikolo ziya zisiba ziningi kakhulu.
Hey, ende kunzima, kunzima kakhulu. Iholiday imfitshane, izimali azikho, azihlangani, izinto zikhwelile kakhulu, imvini emagrosa, yonke into is just kukhwelile. Le transport yangkhona yokubisela abantwana ezikolo kukhwelile. Ayisitshaywa ngamakhanda bakithi njengabahlali bakobulawayo. Angazi ukuthi lokhu sizakubikela bani. Hayi, kulobu nzima shuwa, sithwele nzima njengabazali. And akuvumi lokuthi abantwana laba bahlale. And kathesi nxa bevula izikolo bahle basifakela amameseji okuthi bafuna irisithi phambili umntwana emuva. Hayi, kulobu nzima kakhulu kakhulu. Ngapho ungacabanga isikafutini somphako. Ngicabanga ukuthi vela ulamali, izinto ziphele kangaka. Ayi, amakhanda ayaduma khona.
Unkosikazi Lethubuhle Singo omunye wabazali uthi ithemu leli liqale kubi ngoba ikhefu belilifitshane.
Hey, ende kunzima, kunzima kakhulu. Iholiday imfitshane, izimali azikho, azihlangani, izinto zikhwelile kakhulu, imvini emagrosa, yonke into is just kukhwelile. Le transport yangkhona yokubisela abantwana ezikolo kukhwelile. Ayisitshaywa ngamakhanda bakithi njengabahlali bakobulawayo. Angazi ukuthi lokhu sizakubikela bani. Hayi, kulobu nzima shuwa, sithwele nzima njengabazali. And akuvumi lokuthi abantwana laba bahlale. And kathesi nxa bevula izikolo bahle basifakela amameseji okuthi bafuna irisithi phambili umntwana emuva. Hayi, kulobu nzima kakhulu kakhulu. Ngapho ungacabanga isikafutini somphako. Ngicabanga ukuthi vela ulamali, izinto ziphele kangaka. Ayi, amakhanda ayaduma khona.
Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lezemfundo, uthi izikolo zivuliwe kuhle lamalungiselelo okuvikela awe-COVID-19 asehleliwe.
Schools have opened smoothly and we have not had any challenges or hiccups in schools reopening for the second term. Our learners are all there and all standard operating procedures for the prevention and management of COVID-19 in our schools are being strictly adhered to. It's all systems go. Learning is continuing and education cannot.
Izikolo zivulwe kuhle kakhulu, akukabi lohlupho okwaleli themu. Abafundi bakhona ngobuningi babo. Wonke amalungiselelo okuvikela ubhubhane lwe-COVID-19 senziwe kuzikolo. Konke kuhamba kuhle, imfundo iqhubekela phambili.
Ngeviki ephelileyo, umphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa wethula umbiko kumhlangano wekhabhinethi ethi ilizwe leZimbabwe selilamanani aphansi awabantu ababanjwa yi-COVID-19 ngemva kokulandela iziqondiso abezempilakahle lohulumende ukuthi izikolo zivulwe kuhle njalo ngesikhathi. Wathi njalo izikolo zikahulumende sezizaqala ukuvumela abafundi ukuthi bafunde nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingobathabile Masuku.
Live Talk kuhlelo The Connection namhlanje uMike Hobe weStudio 7 uxoxa labasakhulayo esizwa imbono yabo ngosuku lokunanzwa komsebenzi lelungelo lentatheli zindaba kwiWorld Press Freedom Day. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Melika uncome imisebenzi eyenziwa ngumngane wakhe weminyaka wendle minyaka edlula amashumi amahlanu umuyi uWalter Mondale obhubhe enyakeni nomabasa isele minyaka phose elikhulu 93. Umbuthano wesikhumbuzo womele wenziwa enyakeni awenziwanga Ngenxa yezikonjiso zokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19, ucine usenziwa ngesonto esigabeni seMinnesota khonapha eMelika. Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba usecretary general Antonio Guterres ukhuthaza uhulumende bebutho abagenqula uhulumende ababekhethiwe nguzulu kwele Burkina Faso, Mali lakwele Guinea ukubana babuyisele intambo zombuso ezandleni zikazulu. UGuterres wenzela inkuthazo ekuqaliseni kohambo lwakhe lokwethekelela entshonalanga yezwekazi le-Afrika nesonto ekwele Senegal. Umongameli Kais Saied wekwele Tunisia ubike ngomvulo ngokubunjwa kwekomiti lokucanda indlela zokuthi kubunjwa uhulumende kanye lokuqoqa ukhetho lokuzwa imibono yabantu olwe-referendum ngontulikazi lonyaka. Ngemva kokuxotsha kwakhe umsebenzi amalunga wonke edalela ephalamende lakade ekudale nele khabinethi ezinika yena amandla engeziwe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave. Abamabhizimusi achiyeneyo kobulawayo bathi ibhizimusi belithe xaxa kumaviki amabili adluleyo ngenxa yomkhosi wokunanza ilanga likazibuse lombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Idolobho lakobulawayo libe labantu abaningi abavela kundawana zelizwe zonke kusukela ngeviki kamhlaka 15 wenyanga edluleyo lapho abantu kade bezobuthana emcimbini wokunanza ilanga alikazibuse. Abanye babantu laba babikwa behle bazihlalela kuleli dolobho belinde umbukiso weZimbabwe International Trade Fair oqale mhlazi ku-26 waze waphela mhlaka 30 kunyanga edluleyo. Usomabhizimusi wakobulawayo njalo engukansila umnumzana Edwin Dlovu uthi lanxa kube lobubelo inzuzo etholakale emahoteleni imali ezaphinda isiwe eHarare ngoba amahotela amanengi alezigodlo khonale.
Isikhathi se-trade fair isikhathi lapho abantu abeHarare ababuya khona kobulawayo bezokudla imali eHarare beyidla emahoteleni alama headquarters eHarare ngokufanayo. Eqinisweni ukuthi ke ubulawayo akula benefit ayitholileyo kumba ayitholayo ngokwenziwa kwe-trade fair kusuka kwabantu beHarare bebuya lapha ngoba bayafika ke bayengena hoteleni Rainbow headquarters yangkhona iseHarare imali ze Rainbow zihamba eHarare bangene kubo Holiday Inn imali zangkhona zeHarare bangene eCrest imali zangkhona zeHarare akutshintshi lutho njengobulawayo asinike sithukule into ebambekayo nje engabe itholakele yebo kambe kakhona ama restaurant amancane lapha bangabe bengene khona abantu beHarare abantu bemzini bazokudla khona esingathi batholile imali kodwa ke hayi singeke nje kukhulunywa ukuthi ke abantu benze imali nge-trade fair hayi kula mali enziwe.
Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Traders and Vendors Association unkosazana Debra Mkasa uthi bekungcono sibili ngensuku ze-trade fair.
Thina njengebulawayo Vendors and Traders Association sibone ngathi lo nyaka i-trade fair ukuba khona kwayo ama-sales ethu ngathi ebephakathi laphakathi considering ukuthi abantu bebebaningi ade bevakatshile kobulawayo abavela endaweni ezishiyeneyo impahla zethu bezidojwa yenze especially ama-fruits lama-vegetable sikhangelele ukuthi khona abantu bebebaningi ngobuningi babo njalo lama-hotels ade bhukhiwe bebhukha agcwala so abanye ade behlala emalokitshini so sitholile nje ithuba lokuthi abantu bekwanise ukushopa around bebhoda lezi ndaweni zethu lapha desikhona sinanzelela njalo ukuthi dina njenge-informal sector sibe lethuba njalo elokuthi sihambe soyi-exhibita izinto zethu ukuthi lathi sibonakale ukuthi sikhona.
Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, uthi bekuyisikhathi esihle kakhulu kulabo abenza imisebenzi etshiyeneyo.
While siyananzela ukuthi siphuma kusikhathi se-trade fair ebikhona lapha kobulawayo, kuyisikhathi esihle ikakhulu ebantwini bamabhizimusi, ikakhulu abantu bama-hotels labantu abendalo ezabo kudliwa khona ama-restaurant. Sinanzela ukuthi ama-hotels amaningi engxenye wonke abe fully booked, khonokhwana kuyinto enhle for Bulawayo. Lama restaurants wena abantu abasupply abantu ngokudla abaphekayo, ibusiness likhona sibulabaningi bayadobhadobhile. So ke lokho kwakube yisifundo futhi ukuthi kwaba amabhizinisi ukuthi nxa kuthiwa kule trade fair zene zingatho ezama-hotels leyngatho zalapho okudliwa khona, abazilungiselele ukuthi kube yisikhathi sabo sokuthi labo bazame ukuthola imali ngoba ibusiness iyabe ikhona. So ke lokho kuliqiniso ukuthi sibili hayi sinanzelele ukuthi abantu abaningi kulezo ngatsha zombili hayi kube nganeno ngoba vele ungalandzela kathi sikakhulu ama-hotels abantu abaningi abasenelisi kuyalala emahotelini. So kulayani bamakhampani labo gqoko kodwa kathesi ngenxa yokuthi bekuyi-threat yamakhampani bebhugela abantu babo bazolala ngokunjalo ama-hotels emade good money kuthi labo ama-restaurant labo ngananzela futhi amakhampani futhi yiwo phela abencedisa abantu bakuthi babanike bathenga ukudla khona pha. So kwenza ukuthi abantu basebenzise imali ezabazinikwayo ukuthi bazozincedisa lapha ukubana bethenga ukudla ngokunjalo hayi ama-hotels ama-restaurant bazamile ukudobhadobha. Sithemba lokuthi engxenye langomnyaka ozawubenza njalo kodwa sithemba futhi ukuthi laba badobhadobhe khona bazozamta amabhizinisi abalala abathuthukisa ukwenzela ukuthi abe kusiba ngesiphezulu ngenxa yalokho okwenzakale kathi singe-trade fair lapho abathole khona inzuzo engathi ithe xaxa.
Abantu abaningi kade bekobulawayo ngabakhonapha elizweni labalutshwana abakwamanye amazwe. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho elizwe zithi lokhu kutshengisa ukuthi ilizwe lilakho ukuzisusa ebunzimeni elikulo ngokuthuthukisa amabhizimusi ezizalwane kulokuhlala bekhangele phandle kwelizwe. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. IZimbabwe imanyene lamanye amazwe ukunanza ilanga lamalungelo entatheli zindaba eleWorld Press Freedom Day. Izikolo zivuliwe lamhlanje phakathi kobunzima bokukhuphuka kwendleko zezikolo kodwa iningi lijabule ukuthi izikolo zivulwe ngesikhathi esasihleliwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.